hazvina zvazvinoreva nokuti iko zvino hatisi kuziva kuti urongwa hwavo hwemari yegore rinouya iko hune huri mumari ipi nokuti iko zvino tine mari dzakawanda wanda toti mari yeamerica toti mari yeratgs toti mari yeecocash toti mari yebhondi hatichazivi kuti iye handionioni saka zvinhu zvisina nechirevo kuvanhu nokuda kwokuti kana chitaura zvamabhajeti totaura zviri zvemari mari inenge ichishanda munyika ichizova nechirevo pahurumende yavanhu mari inenge yakamurwa ichida inenge ichiita zvinhu zvinobatika muupenyu hwavanhu saka zvose izvi angova majukwa zvinhu zvinongozvingoitwawo zvisina tingati vamwe vanoti ha wangova muitiro asi muitiro wacho hauzi muvanhu hazvisi zvavanhu ndezveiva vanokoka vachingoita zvechipakirwa zvechivande vande
asi ka Dr. Zembe tiri kuona pano kuti paramende iri kupa urongwa ihwohwo kune veruzhinji kuti hezvo isai pfungwa dzenyu dzinge dzichizoumba bhajeti yegore rinouya chii chakaipa ipapo
hazvisviki kuruzhinji nokuda kwokuti iko zvino ruzhinji mukaruona rwakati pfaka 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 pafungwa dzadzo vanhu vachipambara kurarama vamwe vari muno vamwe vari kwamuri ikoko vamwe vari joni vamwe vari kuna diaspora nyika dzakasiyana siyana ndo ruzhinji rwezimbabwe harusi kutobatika iyesu tiri muno chaizvo chaizvo kunogara izvozvi tiri muzarima hatichambozivi nyangwe iyo nhau dzavo dzepazbctv hatichazivi kuti dziriko nokuti hapana patichaona zvinenge zvichingova rima rega rega vanhu vabhadhara mari dzamagetsi dzityadzita dzita zvinure zine hapana pose pangoparara kunyange maamuchitotaurawo panhau dza7 mazirano kuti nyangwe mutumbi iri mudzimba dzevafi mamochari kumasvingoko mitumbi yacho yatoshata ichitokanganisika nokuda kwokushayikwa kwemagetsi munyika saka inyaya yatodzosera kuti vavari kuti vanhu vanenge vavachikubvunza havazi vanhu vanongobvunza shamwari dzavo ngobata kumesozvo ti takabvunza vanhu zviri zvamajukwa saka hatingapedzi nguva tichitaura zvinhu zvisina namaturo nokuti upenyu hwavanhu neupenyu huri kunzi paramendi yazoti zviri kupesana zvakangofanana nokupesana kwokuti iye zvino zvanga vaita ndingarikireiyo kumakombyuta vanoita 9,000 US dollars iri paramendi yezimbabwe yacho iyi saka zvose zvoitikwa uku zvakanyora vakandemiri zvakanyora izvo hasimu vanhu ndozvandi kutaura
asi tichitarisa hedu Dr. Zembe toti zvinhu zvanga zvakanaka munyika urongwa ihwohwu hwekuti paramende inoenda ichinzwa pfungwa dzeveruzhinji hwakakosha zvakadii
uri mutemo wavanhu hwejekerere noutungamiri hwejekerere zvine zvakakoshesesa nokuti matare akaita separamende anenge ari matare avanhu avamiririri vavanhu zvezviro kwazvo saka zvinhu zvine zvakakosha kuti pfungwa dzavanhu dzihwikwe vanhu vachibatwa mujekerere pose pose nokuti kupa zivo kuhurumende inenge iripo kuti dai mashereni ehurumende akati aiswa kudivi akati aiswa kudzidzo aiswa kunhu zveutano aiswa kumadhamu aiswa kumadiridziro ava